Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nana zvakare mainera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 17 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington ndichiti ezvino emusoro yenhau dzanhasi.
Tinoona kuti tikatarisa makezi edu eCOVID-19 muna October tainyanya kutambira makezi asinganyanya kudarika 20 mazuva akawanda. Asi tikapinda muna November tikuona kuti makezi edu akatanga kutiwedzerei.
Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19. Uwandu hwevanhu vanoenda kunodzidza kuAmerica huri kuramba huchikwira. Hurumende inoparura urongwa hutsva hwakanangana nekuwandudza upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevasere vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zvisere nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 8897. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kuchirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nezana negumi nevatanhatu, kana kuti 8116, zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana mashanu nemakumi maviri nevana, ukuwo vafa vachiri pamazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe, sezvo pasina akashaya nezuro. Uwandu hwatazivisa nhasi uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano inoti hurumende inofanirwa kusimbisa mitemo inoona kuti vanhu vari kutevedzera here zvinokurudzirwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvinotevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mumwedzi uno wambudzi, zvikuru kumatunhu anoti Bulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South, kubva pakanyevenuswa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Dr. Gilson Mandigo, avanotaura vakazvimirira, vanoti nzira chete yekuderedza uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi kutevera mitemo yakaita sekupfekwa kwemamask, kusiya mekaha panoungana vanhu, kusafamba-famba kwevanhu kubva kumatunhu akasiyana-siyana, uyewo kuti vanhu vazvipire kuenda kunovhenekwa kuona kana vaine chirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Semutauriro wamaita, makesis edu nezuro anga akatiwedzerei kudarika zvatanga tajaira. Tinoona kuti tikatarisa makesis edu eCOVID-19 muna October tainyanya kutambira makesis asinganyanya kudarika 20 mazuva akawanda. Asi tikapinda muna November tikuona kuti makesi edu akatanga kutiwedzerei. Tikatarisa musi wa 9 November makesi edu anga kuna mana 60, musi wa 12 November makesi anga ari 57, ndi toona kuti nezuro makesi edu anga ava kuma60 zvakare. Saka zvinoratidza kuti mwedzi uno makesi edu atiwedzerei kudarira zvataiona muna October. Saka izvi zvofanira kutiratidza kuti hondo yedu neCOVID-19 haisati yapera. Tokufanira kutokwinya kuti tinyatsorwa nechirwere ichi zvakasimba.
Imi muri kugutsikana here nekuongororwa kuri kuitwa vanhu? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kuongororwa kumatunhu anenge ane dambudziko hunenge huri hushoma pane uwandu hwedunhu zvakaita seHarare.
Nikoma jonga panawe kuongororwa kwechirwere ichi. Tishansa mando yemishina enonzi PCR. Tinoona kuti kufashirwere chitanga. Kwa gara rindu nambu ziko. Atina mbu shika chaipo chaipo pataida kutitishike. Tutasa para uinya uzo kuongororwa kuhani. Tino indronenya kuti mishina ilipo nishikwanisiro shunodiwa. Kuti wanaono waongororwe. Vishoma mbu imanyaya. Ndiye kuti kudzikira kwakaita makesi muna October kunogona kunika kutirivadza kufunga kuti chirwere chakutopera nokudaro novimba vamwe vanogona vaida kuzobatsira kutenga mishina iyi tisasa kudhura kwavo vanogona kunge rambowosingurira zvishoma imwewo nhau panyaya dzekuruongororwa kwechirwere haisi nhau yehurumende basi kana kuti vanhu vanoongorora basi. Tinoona kuti kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda uye vachida kuongororwa. Uye uku hurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kutedzera here mutemo kuitira kuti kupararwa kwechirwere kusanyanye. Nokuti ndoona tikasatedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna taisireva isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kuparira kwechirwere ichi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandigo vachitaura vakazvimirira vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vana vanosvika zana vari pane chimwe chikoro chiri kunze kweguta reBulawayo vanonzi vabatwa nechirwere cheCovid-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Vana vanosvika zana vanonzi vabatwa nechirwere cheCovid-19 paJohn Tallack High School iyo iri kuNtabazinduna pedyo neguta reBulawayo mudunhu reMatabeleland North. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vebazi rezvedzidzo kana rezveutano. Asi munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter vachitaura zvimwe chete. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti hapana vana vari kubvumidzwa kubva pachikoro ichi kana kuuya pachikoro ichi vachibva kunze. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati harisi zano rakanaka kudzorera vana kuchikoro panguva iyo vati zvairatidza pachena kuti chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Vakati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba ekuti vana vechikoro kunyanya vasabatwa nechirwere ichi.
Takavadzosera vana vechikoro panguva yatatiziva kuti izvo chirwere ichi chakunyanya kuwandisa kunyanya kumatebhelere kunyanya mvuruwa. Tachizvona manhamba acho achienda pamusoro. Tokumbira hurumende kuti iteerere zvinotaura maticha nezvinotaura nyanzvi dzezveutano. Ngapaitwe macorrections panyaya yekudzosera vana kuchikoro apa. Otherwise tinoona chirwere ichi chiramba chienderera mberi chizonyangadza Zimbabwe. Isambenge tawanirwa nyasha dzakawanda kudai dzekuti chirwere ichi hachina kuwanda. Vana havagona kuita social distancing. Vana havagona kushandisa mamaski nguva dzose. Vana havagona kuita zvese zveutano zvatinorayirwa kuti tiite nokuti vanenge vachitamba. Saka vanobata chirwere ichi. Kangobata munhu wanichatopararira. Hurumende tinokumbira muteereri wezi rakagara richitaurwa nematicha neveutano kuti vana ngavambogara kumba tozozviona gore rinouya chirwere chadzikama.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vati kubatwa kwevana vekuJohn Tallack nechirwere cheCovid-19 uku kunobudisa pachena zvange zvichigara zvichitaurwa nevemasangano anomirira varayiridzi kuti kuvhura zvikoro panguva ino kunoisa vana vechikoro panjodzi. Pakavhurwa zvikoro pachikamu chekutanga pakupera kwemwedzi waGunyana mushure mekunge zvavharwa muna Kubvumbi, vadzidzisi nevamwe vabereki vakawanda vaiti vaisafara nedanho iri vachiti hurumende yaive isina kugadzirira zvizere kuti zvikoro zvivhurwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vevanhu vemuZimbabwe vari kudzidza kuAmerica wakakwira nezvikamu zviviri nechidimbu kubva muna 2019-2020 uye Zimbabwe ndiyo imwe nyika ine vadzidzi vakawanda kuAmerica kubva kudunhu reSub-Saharan Africa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Muzinda we America muZimbabwe waburitsa mashoko nhasi ekuti umbo wokubva kugwaro reOpen Doors Report on International Educational Exchange unoratidza kuti wandu wevanhu vemuZimbabwe vari kudzidza kuAmerica hwakakwira kusvika pachiuru nemazana matatu nemakuma nomwe nevanomwe. Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitanhatu panyika dzese dzemuAfrica dzine vanhu vari kudzidza kuAmerica. Mumiriri waAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vati izvi zvinoratidza ukama hwakasimba pakati pevanhu vemuAmerica neZimbabwe. Vati vadzidzi vemuZimbabwe vanodzidza pazvikoro zvepamusoro kuAmerica uko vanowana ruzivo neunyanzvi hwekuti vazosimudzira Zimbabwe. Vati kudzidza kunze kwenyika kunopa unyanzvi hunodiwa pasi rese uye vati hurumende yavo icharamba ichitsigira vechidiki muZimbabwe munyaya dzedzidzo tsika nezvimwe. VaVivid Gwede avo vakapinda mune chimwe chezvirongwa zvinoitwa nehurumende America che Washington Mandela Fellowship vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neAmerica zvakanaka chose sezvo zvichizosimudzira nyika.
Kunyange kudyidzana kwehurumende mbiri dzeZimbabwe neAmerica kusina kumira zvakanaka pachine kuwirirana kwevanhu nevanhu veZimbabwe neAmerica pane kakudzidzisana karipo kanda kuti dai karamba kachikurudzirwa Zimbabwe uchiona ruzivo kupurikidza nevana vari kuenda kwatinodzidza zvidzidzo zvemascientists nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuti zvisimudzire upfumi nenyika yedu. Saka tinokurudzira kudai ukama ihwohwo hwasimbiswa uye dai hurumende yedu yange ichiteererana nehurumende yeAmerica vachiwirirana kuti zvinhu zvese izvi nyika mbiri dzinge dzichibudirira.
Kuburitswa kwegwaro reOpen Doors kwaitika pakutanga kwe2020 International Education Week chinova chirongwa chebazi reAmerica rekuchidzana nedzimwe nyika reState Department nebazi rezvedzidzo chekugadzirira vanhu vemuAmerica kutambira vechidiki vanoda kuita zvedzidzo neutungamiri muAmerica gore rino. Umbowo hunobva kugwaro reOpen Doors hunoratidza kuti mumakore mashanu apfuura America yaita vadzidzi vanodarika miriyoni kubva kune dzimwe nyika uye pavadzidzi ava zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vanoita zvidzidzo zvemathematics, engineering nescience. Open Doors inotiwo muna 2018-2019 America pachayo yaive nevadzidzi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mana vaidzidza kunze kwenyika iyi. Mune imwewo nyaya dare pamusoro nhasi ratadza kunzwaya nyaya yemutori wenhau Hopewell Chingono uyo akaisa chikumbiro chekuti nyaya yake inzipwe achibva kumba. Mutongi wedare Justice Tawanda Chitapi vati vanoda nguva yekumbozeya nyaya yavaChingono uye vati vachatura mutongo wavo mangwanani. Chingono uyo akasungwa musi wa3 mbudzi akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate svondo rapfuura. Zvichakadai dare ramagistrate razivisa kuti kutongwa kwevaimbo vegurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuchatanga musi wa11 ndira gore rinouya. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita pakupiwa kwecontract kwekambani yeDrugs International nekambani yehurumende yeNatfarm pasina kutevedzwa mutemo wematenda. VaMoyo vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vachangosarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vayambira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti kusatambira kwavo kukundwa musarudzo uye kusaisa urongwa hwekutambidzana masimba kuchaita kuti nyika ipinde mumatambudziko makukutu panguva iyo chirwere cheCOVID-19 chiri kunetsa. VaTrump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabiridzirwa zvikuru uye vachiti ndo vanofanirwa kudomwa semunhu akakunda musarudzo. Zvisinei nekuti hurumende yavaTrump haisi kuda kutambidzana masimba nechikwata chavaBiden, vaBiden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuvaka hurumende yavo itsva ichange ichishanda mushure mekugadzwa zviri pamutemo musi wa20/2021. VaBiden vakatodoma chikwata chevanhu mazana mashanu vachanga vachironga hurumende yavo itsva uye chikwata ichi chinonzi chinomirirwa nemarudzi ose ari muAmerica uye vanhukadzi ndo vakawanda muchikwata ichi. Pamusoro pevanhu mazana mashanu vakadomwa vari muchikwata chavaBiden, vaBiden vanofanirwa kudoma vanhu vanosvika zviuru zvina vachange vari muhurumende yavo uye vanhu churu chimwe chete nemazana maviri nemakumashano kana kuti 1250 vanofanirwa kutambirwa nedare resenate kuti vange vari muzvigaro zvepamusoro muhurumende inenge iri pasi pava Biden. Mune imwewo nyaya, gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vashanyira Istanbul, uko vari kutarisirwa kuita musangano nevakuru vakuru vezvitendero kwete vakuru vehurumende. Kupinda kwaitwa navaPompeo muTurkey kunonzi kwakanangana nekusimudzira zvitendero uye kurambidza kurwiswa kwezvitendero. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kuri kuitika muEthiopia kwakonzera mutauro mukuru pakati pezvizvarwa zvenyika iyi zviri kunze kwenyika iyi kana kuti zviri mudiaspora. Kupesana uku kuri kukonzerawo kuti ushamwari hupere pakati pevanhu vagara vachishamwaridzana kwenguva yakareba. Kurwisana kuri kuitika muEthiopia kuri pakati pemauto ehurumende nechikwata chemauto chiri mudunhu reTigray, iro riri kumaodzanyemba kwenyika iyi. Apo dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kukura muAmerica, nyika dzemuAfrica dziri kuona huwandu hushoma huchikwira mukukwira kwevanhu vari kubatwa nedenda iri, kunyange hazvo panga paine tarisiro yekuti nyika idzi dzichavhiringwa zvakanyanyisa neCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nenhengo yeWhite House Coronavirus Task Force Dr. Anthony Fauci pamwe nemukuru weAfrica Centers for Disease Control and Prevention Dr. John Nkengasong vari kuita musangano wepadandemutande vachipangana mazano pane zvakadzidzwa pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZiro vakaparura hwaro hutsva hweupfumi hwemakore mashanu hwekutanga hweNational Development Strategy 1 kana kuti NDS1 huchatsiwa hweTransnational Stabilization Program kana kuti TSP uhwo hwakasvika kwamvura yacheka makumbo. Urongwa hutsva uhwu hunonzi chikamu chekutanga chezvirongwa zviviri zvichaparurwa kubva muna 2021 kusvika muna 2025 kwochizoti 2026 kusvika 2030. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti urongwa uhwu hwakanaka chose nekuti rwendo rwuno gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Igwaro richakwanisa kusimudza Zimbabwe kusvika pane chimwe chinhanho chakati achichafadza vanhu vazhinji. Ini sedunga munhu ndine mazano akawanda akatorwa ari mugwaro iri.
Muzvinafundo Mugano vatiwo
igwaro rakanangana neeconomic transformation, kushandura upfumi hwenyika. Kutaura pari zvino, Zimbabwe iri kuwana mari kubva kunze kwenyika 91% of total exports, raw materials anobva kumining kuzvicherwa nekuagriculture. Zvigadzirwa zvinova zvagadzirwa zvoti manufactured products 9%. Saka nyika haikwanisi kupundutsika kana tichiramba tiri kugadzira raw materials techiexporta, nekuti kwazvinoenda zvinonotengwa nemari shoma, tozozvitenga zvaakudhura, topinda paya patinoti trade deficit. Tikadzoka paeconomic stability and growth, tinoda kuti nyika inge yakadzikama paupfumi hwenyika, kuita zvatinobata takufamba muekonomi zvinge zvichiendeka nekuti mhepo inonge isiri kuvhuvhuta yeinflation nemarets. Saka izvozvo zviri kubuda zvakanaka nekuti ndo chekutanga ichocho, ndo chaikanganisa kubva ku1998 kuti upfumi hwenyika husakwanisa kungochidini kufamba zvakanaka. Ine 14 pillars this policy, asi economic growth and stability kwandiri yakakosha.
Asi mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti hongu zvakanaka kunzwa pfungwa dzevanhu, asi
hongu pakaitwa maconsultation anoinvolva mastakeholders akasiyana-siyana kusanganisira private sector kana kuti vemabhizimusi. Asi chinenge chichidikana kana kwaitwa maconsultation ndechekuzodzoka back kune mastakeholders iwa vakakonsultwa kuti vaite validate kuti zvamakataura ndizvo here zvamuri kuona zvichibuda muZimbabwe muno mutine dambudziko rekuti tinokwanisa kugadzira madokumenti akanaka chaizvo. Tikakwanisa kuti tinge tichiti zvatakanyora ndizvo zvatiri kuita, ndinoona sekunge tinobudirira.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotivo avawirirane nepfungwa yekutaura nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nevakuru vakuru chete.
Asi vanhuwo zvavo vanonge vataurwa navo dai zvanga zvakaita kuti vange vachiuya nechirongwa ichi kuvanhu tisati chava National Development Strategy.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanotiwo zvakakosha kuziva kuti muromo hauzarirwe nerwizi.
Pane ma-14 ma-priorities ari kutaurwa. And ma-priorities esaya, in terms of ma-strategies, ekudhila nema-priorities 14 aya, anoda mari yakawanda zvakanyanyisisa. Makaona imi maprograma ekare, Zima Asset for example, chakanyanya kuita kuti isashande zvakanaka inyaya yekuti sipa pasina clarity in terms of nyaya yefinancing yacho. Saka nyaya yesustainable financing yakakosha, nekuti pakashaya sustainable financing maprojekti ari kutaurwa muNational Development Strategy hakwanisi kunge achiimplementeka. Saka maonero angu inini, success kutadza kusucceeda kweNational Development Strategy kunyanya kuchanyanya kuaffectwa nenyaya yemainstitutions anodrive implementation, tichisanganisira even nyaya yemonitoring and evaluation.
Asi vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi, vamunangagwa vakati zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hurumende chete haingakwanise kuzadzikisa chirongwa ichi, asi panofanira kuita mushandira pamwe wemunhu wose munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti vanhu pasi rose vari kuratidza kuneta nekutora matanho akanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19, izvo zvinodzisiririsa zvikuru nekuti chirwere ichi chiri kuenderera mberi chichiuraya vanhu vakawanda. Mike Hove weStudio 7 abata Dr. Tinotenda Simemeza avanoti vanonzwisisa zvichemo zvevanhu, asi vanhu ngavaenderere mberi vachitora matanho ekuzvidzivirira.
Manumbers are expected kuti awanda nekuti tanga tavhurawo nyika. Zvano takutestawo maningi apa maborders avhura, saka vanhu vari kungofamba, vamwe vari kufeka macertificates acho. Saka ndizvo izvo zviri kukonzeresa kuti chirwere ichi chipararire nenyika uyezve chikwedzere. Kune macompanies ari kuannounzawo izvo kuti vakugadzira mavaccinations avo. Saka ndo zvatingangomirira izvozvo kuti ndizvo zvingatozobetsera kuti manumbers edu aite mashomo.
Tikatarisa kuBulawayo uko, tiri kunzwa kuti vakuda kuvhara dhorobha zvekare, tiye dzakakudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. Tipeiwo maonero enyu.
Maonero angu ndeyekuti nzvimbo nenzvimbo dziri muno muZimbabwe dziri kufanira kutarisa situation dzavo dzekuti munharaunda medu chii chiri kunatsoitika kuti chirwere ichi chiwedzere. Kana vakuru vekuBulawayo vaona kuti muno Bulawayo vanhu vari kunyanya kufamba, izvi ndo zviri kuita kuti chirwere chitekeshere maningi, rega tione kuti toita sei. I think they should act according to their own situation that is there, so that they help with it. Same to the different regions
tinonzwa nyanzvi munyaya dzeutano vachiti neongororo dzavaita vanhu vazhinji pasi rose vaneta nezvekuuya necoronavirus. Vazhinji vari kuchema vachiti taneta nekupfeka mamask, taneta nekugara mudzimba. Nyaya yesocial distancing inenge iri kuti netsei. Vaakungoda upenyu kuti udzokere pawanga uri coronavirus isati yatanga. Vamwe vari kuti hanzi ndizvo kaizvozvo zviri kuita kuti nhamba yevanhu vari kubakwa nechirwere checoronavirus iendere mberi ichikwira.
Ichokwadi kuti vanhu vaneta ngekuri kupisa, kupfeka mask kuri kunetsa, kuswera uchigeza maoko pese pawapinda nepawabuda, zvinopesa muvanhu vava kuboekana nazvo. Itoriwo one of the problems iri kukonzeresa kuti chirwere chitekeshere, because vamwe havachapfeke mamask. Vakuona chirwere chiMuZimbabwe chishoma, hachina kunyanya maningi. Tinofanira kukurudzirana kuti hatisati tadhila neroot problem yechirwere ichi. Saka tofana kuramba tichiedza kuti tiprevente chirwere ichi. Kana muchikwanisa kushandira kumba, moshandira kumba. Kana musiri kukwanisa, moadhere to ma principles edu e social distancing, e sanitizing of hands, nzvimbo dzatinoshandira.
Havanga vari dr. Tinotenda Simemeza, nyanzvi munyaya dzeutano, vashaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chaunza rufaro muruzhinji rweZimbabwe urwo rwakatarisana nematambudziko eupenyu. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kwese kwauri kufamba nyaya ndee machikichori akabikwa nemaWarriors. Apo akaita mangange to neAlgeria iyo ine mukombe wemuAfrica weAfcon uyu. Mudzimba, mabasa, nemunzvimbo dzekutandarira, veruzhinji vambokanganwa zvenhamo dzeupenyu, vatora nguva ino kukorokora matambiro akaita chikwata chavo. Kunyange hazvo vakomana ava vakaita mangange, matambiro avakaita chete ndiwo asimudza mufaro uye zvine chivimbo chakasimba muchikwata ichi. Kobva kuvatambi vekare, Knowledge Musona, Tendai Darikwa, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere nakuda mahachi. Kosheka kuvatambi vatsva Talbot Chumba, Adam Chickson, Jordan Zemura, Prince Dube na David Moyo raive vhiri raitenderera chairo. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vari murufaro asi vaine yambiro kuvatungamiri venhabvu veZifa.
Kufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti taona kuti Zifa vachibatanidza zvinhu zvakanyanyisa zvokujomera-jomera vavabatanidza kuti zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isu tiri kufara.
Nengo yerimwe bato revateveri vechikwata chenyika ichi reWarriors Friends Club vatatenda mugoni vanoti zvaitwa izvi hazvifanire kugumira paAlgeria chete.
Fana nazvo chezvo hachingodiwa ndechekuti next two games tofanira kuwina, tofanira kuwina kuti tiqualify for next AFCON.
Veruzhinji ava vaive vasingatenderwe munhandare asi vakaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana kuona pazvivhindikiti umo vaita fembera fembera kuti chikwata chavo chichatamba sei. Mufaro muZimbabwe wawedzerwa nekukundwa kwakaita Zambia 1-0 neBotswana. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe ichiri pachinhano chechipiri nemapoinzi mashanu, mapoinzi mashanu pasi peAlgeria iyo yabudirira kuenda kumafinari eAfcon. Botswana ine mapoints mana, ichiteverwa neZambia iyo ine mapoints matatu. Pakati peBotswana, Zimbabwe neZambia panofarira kubuda chikwata chimwe chete icho chichabatana neAlgeria kuenda kumafinari. Zimbabwe iri kusangana neZambia muNational Sports Stadium muna kurume izopedza mitambo yayo iri pamusha neBotswana. Mumwe mteveri weMaWarriors vatakudzwa mushinga vanoti maWarriors anofarira kuita gadziro yakasimba yemitambo yasara iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekupararira kwoita chirwere cheCOVID-19 zvekare munyika, kunyanya mumadhorobha anosanganisira Harare pamwe neBulawayo. Tichange tichizeya zvekare nyaya yesarudzo dzemuAmerica, tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinozeya nyaya dzematongerwo enyika zvichigara muno muAmerica. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.